tichitaura pavunganore vatsidirivawo pamukoba 5 golf course mugweru nhasi masikati vatsvangirai vati hazvichabatsire kuti vanhu vaswere vachishora kana kutukirira vamugabe sezvo zvave pachena kuti havana zano rekukwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko ayakatarisana nawo vatsvangirai vati bato ravo rine urongwa hwakajeka kuburikidza nechirongwa chebato iri chekuwanira vanhu mabasa kusimudzirwa kwehupfumi pamwe nekugadzirisa chimiro chenyika vati urongwa uhwu hune hwaro hwakanaka hwekuunza mabasa munyika vati kana vakapinda muhurumende bato ravo richaita kuti munyika muwanikwe mabasa kuburikidza neurongwa hwekugadzirudza mitemo inovhiringidza upfumi hwenyika uye kuita kuti vanhu vane mapurazi vawane matitle deeds
CMDC isagara takataura kuti tinoda land reform but hatina kuti itai land reform yejamba jakati saka tichaita sei iri ndinoda kuudzai kuti we need to retain the land market to the former commercial areas so that people can start again being re-employed kana wakapuwa prize toda kuuya tokupa title takupa title we expect you to produce we expect you to employ people we expect you to feed the nation kana uine maprize 2233 tichatora mamwe topawo vamwe but there must be title so that the land value of this country can be enhanced ungaita nyika yese kuita reserve what is that
vatsvangirai vafananidza nyika nemurwere kana kuti munhu anenge akuvara zvakaipisisa achibuda ropa rakawanda vakati panguva yehurumende yemubatanidzwa vakakwanisa kumisa kubuda kweropa uku asi pari zvino urwere hwadzoka zvekare vatsvangirai vati chinhu chinorwadza kuti vechidiki vakawanda vane zera rekutanga dai vachishanda mumaindastry havana kumboziva kuti chinonzi kushanda chii muupenyu hwavo nekuda kwekuti makambani ari kuramba achivhara uye vanhu vakawanda vave kurarama nekutengesa mumigwagwa vatiwo hazvishamise kuti pane nhaurwa yekuti hurumende iri kuda kudzora mari yemuzimbabwe sezvo isisina nzira yekuramba ichiwana mari yekunze nekuda kwemamiriro akaipa ezveupfumi asi vati kudzora mari yemuzimbabwe uku hakuna zvakunonyanyobatsira
ndakanzwa kuti vada kuunza zimbabwe dhora zimbabwe dhora rinotouya nokuda kwokuti mari hamuzina saka opthoni yavainayo ndeyekuprinda mari kana vaprinda mari ndokubva varovera huko yekupedzisira tidzokere payapaya
vatsvangirai vati dambudziko guru rakatarisana nenyika nderekuti kunyange hazvo bato ravo riri iro rine utsigiri hwakawanda harizi kukwanisa kupinda muhurumende nekuda kwehumbimbindoga hwebato rezanu pf vakatsinhira danho rebato ravo rekuti harizi kuzopinda musarudzo dzose dzichaitwa munyika kusvikira mitemo inosanganisira yekufambiswa kwesarudzo pamubvunzo wekuti saka bato ravo richapinda sei muhurumende vatsvangirai havana kunyatsobuda pachena vachipa muenzaniso wevatambi vebhora avo vati havarambe vachiudzwa zvekui ita kana vave munhandare asi sachigaro weboka revechidiki remdct vahappy mochidziva avo vataurawo pagungano iri vabuda pachena vakati munguva pfupi iri kutevera vechidiki vebato iri vachatumira gwaro rekunyunyuta kwavo pamusoro pekushaya mabasa vakaenderera mberi vachiti vechidiki ava vacharatidzira kana vamugabe vakasava pamhinduro inogutsa
mugabe akapromisa 2.2 million jobs dzaasati atopana nhasi asi taakuziva kuti kwaane mamwe 2 million mabasa akarasikirwa nevanhu saka isu vechidiki aiwa mugabe wakati unogona kutonga nyika yezimbabwe isusu tiri kunyora petisheni yedu yatiri kuuya mose moisaina iri pamusoro pemabasa kana mugabe akatadza kuti pamabasa iwayo munguva yatichange takatara mupetisheni iyoyo zvichamunetsa kugara munyika yezimbabwe
vachidziva vati vechidiki vemuzimbabwe vari parumana nzombe sezvo vari kuona nhamo munyika uye vamwe vavo vanotsvagararamo kusouth africa vave kufa nemhirizhonga iri kuitwa nevanhu vekusouth africa kuvanhu vanobva kunze kwenyika iyi musangano wanhasi wange wakanangana nekuudza vechidiki vasiri kushanda kuti mdc neurongwa hupi hwekuunza mabasa uye kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika kana yapinda muhurumende bato iri rashandisawo mukana uyu kuti riburitse pachena danho raro rekuti harichapinda musarudzo dzipi zvadzo munyika kusvika mitemo yavandudzwa vemdct vatorawo mukana wekuzivisa nezvekudzoka kubato iri kwevamwe vatsigiri vaive vambosiya bato iri kusanganisira vaimbove meya weguta regweru vatedius chimombe pamwe nevaive mutevedzeri wavo vataurai demo vanoziva zviri kuitika mumdct vanoti bato iri rinofanirwa kuisa musoro pamwe chete kwete kuita mweya wekufungirana zvakaipa sezviri kuitika mubato iri pari zvino kana richida kubudirira musarudzo dzichaitwa munyika vanhu ava vanoti hapana chinobudirira kana vanhu vasina kubatana uye vachiita maonera pamwe pazvinhu zvavanoita sebato ndakamirira studio 7 mugweru ndini taurai shava